Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 24/10/2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tinenge taonesana kuti varayiridzi zvikuru havana mhosva, asi kuti muchikoro mukaita bad blood pakati pomukuru wechikoro nevarayiridzi ndozvinowanza kunetsa, kuita sokuti pane zinyaya ipo pasina zinyaya.
Kunzwikwa kwenyaya dzevarayiridzi vari kupomerwa mhosva yekurovha mabasa pakavhurwa zvikoro kuri kuenderera mberi.
Zimbabwe inenge isina mari yokukwanisa kubhadhara vashandi vayo nemari yokunze, nokuti inenge isina zvakawanda zvainotengesa kunze kuti ikwanise kuwana maus dora iwayo.
Imwe nyanzvi imwe nezvemabhizimisi inoti haioni Zimbabwe ichikwanisa kubhadhara vashandi vayo nemari yekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti kunzwikwa kwenyaya dzevarayiridzi vari kupomerwa mhosva yokurovha mabasa pakavhurwa zvikoro kuri kuenderera mberi mumatunhu akasiyana-siyana emunyika. Varayiridzi vari kupomerwa mhosva yokurovha mabasa vanonzi vari kubatirwawo mari dzemazuva avanonzi vakarovha mabasa. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Joe vanoti svondo rino vakange vari kubhikita mudunhu remasvingo uko kwainzwikwa nyaya dzevamwe varayiridzi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi bazi redzidzo yepasi rakambozivisa pakatanga urongwa uhu mukutanga kwegore kuti danho rayo iri rakanangana nekugadzirisa zvimwe pamwe nekudzosa chiremera muboka redzidzo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaJou pamusoro penyaya iyi.
Mazuva akawanda anenge achinzi varayiridzi vanenge vachirovha basa, vamwe mazuva acho vanenge vasina kurovha basa, asi kuti pane pangoitawo atingati bad blood bitini vakuru vezvikoro nevarayiridzi. Saka tangatichiongorora nyaya dzimwe dzaachinzi varayiridzi, vamwe vanga vachipomerwa kuti vakarovha mazuva anosvika kuma100 ikokoko, but tozoona kuongorora mabhuku okurovha ozoona kuti mazuva akangorovhwa anosvika 19 chete, and even pamwe pavanenge vachinzi vakarovha vanenge vatozivisawo mukuru wechikoro kuti havakwanisi kunge vachiuya kubasa nokuti vanenge vane social problem. Pamwe vanenge vanetsanawo mwana achitadza kuenda kuchikoro, pamwe mudzimai achirwara kana kuti iye murayiridzi waachirwara. Saka zvikurukuru zvatingangotaura ndezvekuti chikonzero chinopa kuti varayiridzi vakawanda vasaenda kuchikoro kutoshaya mari yokuenda kubasa kuchikoro, asi vanenge vane chidokwa dokwa chokuti vaende kuchikoro mazuva ese. Asi dambudziko guru ndere mari dzokuti varayiridzi vange vachienda kuzvikoro.
Saka kunzwikwa kwenyaya uku kwanga kuchiitirwa kupi vazvo, uye ndiani vanga vachiteerera nyaya idzodzo?
Apa taachita tiri kumasvingo tiri kubhikita, kwanga kuchinzwikwawo umwe murayiridzi ikoko nevamwe vatakambobvako futi zveikoko, tichinzwa futi vamwe varayiridzi kubhikita ikoko. Saka tanga tichionesana tiri paBetter Schools program kubhikita kwekare ikoko.
Saka zvii zvamawana kana zvamuri kuwana mukunzwikwa kwenyaya idzo dziri kupomerwa varayiridzi?
Tinenge taonesana kuti varayiridzi zvikuru havana mhosva, asi kuti muchikoro mukaita bad blood pakati pemukuru wechikoro nevarairidzi ndozvinowanza kunetsa kuita sokuti pane zinyaya ipo pasina zinyaya nyaya dzimwe dzinongoita zvizukuru asi pasitombori nanyaya uyezve kusaziva maregulations basa ndokumwe kunonetsa nokuti haisi mhosva kuti murairidzi atadze kuuya kubasa asi kuti mhosva ndeyekuti atadza kuuya kubasa asina good cause saka kazhinji zhinji tinoona kuti murairidzi anenge ane chikonzero chakakosha uyezve chinotendeseka kuti sei asina kuuya kubasa asiwo pamwe mukuru wechikoro unenge asingatendedzeki kuti murairidzi ari kurwara kana kuti waana mari ndo zvinowanzo kunetsa kana kusatozivawo mutemo
zvii zvinosungirwa kuti murairidzi aite kana akanga arwara achikundikana kuenda kubasa
ane kodzero dzokuti kana kuri more than 16 kilometers pedo nachiremba ane mazuva 6 aanokwanisa kuti anga achirwara asingaproduce tsamba yadoctor kana ariwo less than 6 kilometers une mazuva matatu asingadi kuti aproduce tsamba yadoctor saka tinoona sekuti kumwe kusazivawo maregulations emuministry of public service ndokunopa kuti muzvikoro muite bata mupfupi bata murefu asi izvo zvisingadi kuti vanhu vambonetsana vachidangoonesana maregulations kuti anoti kudini nokuti mukuru wechikoro umwe wanga achiti murayirizi aifanira aiuya every time netsamba yokwadoctor dhokotera uyoyo uri 45 kilometers away saka tichitarisa mutemo unoti kana dhokotera ari more than 16 kilometers une mazuva 6 aunokwanisa kurwara usingauyi kubasa mamwe mazuva akawanda taationa kuti hakuzi kurova asi kuti murayirizi aitotevedza mutemo asi kuti mukuru wechikoro ndiye atadza kuona mutemo
mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe vatakafira zhou vari parunhare kumasvingo najonga kandemiri westudio 7 zvichakadaro mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti atus vaobed masaraure avo vakavharirwa mujeri rechikurubhi vakamirira kutongwa vachipomerwa mhosva yekuuraya varoy isa muna 2016 vanokurudzira varayiridzi kuti vasadzokera shure mukurwira mihoro nekodzero dzavo tabata munyori anoona nezvegender and social welfare musangano reatus muzvare more blessing nyambara kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu
nhasi pandavaona vanga vari mugood spirit vaobet pasaraure vabva vataura vakati hongu takaronga isu sematicha kuti vhiki rino titumire meseji kuhurumende yekuratidza kutsutumwa kwedu nemubatiro wavanotiita nemari dzavanotihoresa saka takaronga kuti isu vhiki rino maticha hatisi kukuenda kumabasa vabe zvatatichingoita kusvika musa 24 asi nhasi mushure mekunge ndataura navo vaobet masaraure vati zvakakosha kuti isu mari yatakapiwa nehurumende yakaofiwa nehurumende vasati vatitambirisa pavachada kuzotitambirisa nenge sisina futi maturo saka zviri nani singogara zvedu tagarira kumba kusvika hurumende yava nesiriasi yekuda kutibhadhara mari dzinotenga mari yemayusa yatakanguri tagara tichitaura kuti sakato zvatatenderana navaobet masaraure nhasi vakati endai munoudza vadzidzisi kuti hatizorori kusvika hurumende yatibhadhara mari inotenga seyataitambira muna 2018
imimi sesangano rinomirira varayiridzi reatus chii chamuri kuita pane zvamuri kuronga here timubatsire vamasaraure
nhasi lawyer redu raenda kunokumbira kuhaikoti kuti vaobet masaraure munyaya yavo ichitongwa vakumbire bail basi vabva vapuhwa kuti musi wa28 vachaudziwa nehaikoti kuti vaobet masaraure vachapiwa bail here kana kuti nyaya yavo ichafambiswa sei asi semurongero wazvazvakaitwa musi wa1 July vaobet masara vachadzokera kukoti isu seamalgamated rural teachers union of zimbabwe zvatiri kuita tiri kuherengedzawo zvimari zvatinazvo kuti vaobet masaraure vasashayiwa kana zuva rimwe ravanowana mumwe wedu unoenda kwavari achinovaudza kuti tinemwe ende ticharambazve tichingoenderera mberi nebasa ravakasiya pano panze saka tiaramba tiri fambisa susu se amalgamete tiro teachers union of Zimbabwe saka tino isusu takabatana nemuri yavo tinoronga kuti tivashanyire tichinovapa zvose zvavanoda vari mukati imomo
vakamboti vanodawo mabhuku kuti vakwanise kudzidzisa vamwe muchikurubhi umu nyaya yacho iri kufamba sei pane zvavari kuita here nenyaya iyi
wongu tiri kugadzira material yekuti tivape nemasilabus sezvo varivo mudzidzisi arimo mujere imomo ivo vanokwanisa kuticha chemistry asi vanokwanisazve kuticha kubva kumathematics nemasciences ese epa o level saka tichava unzira material yavari kuda nhasi ndachida kunyatsonzwisisa kuti tinovapa yema levels api saka musi wandichazokera kana kuti pamazuva mashoma ari kutevera tichameka sure kuti vaopet masaraure vawana all the teaching materials dzavanonida kuti vakwanise kubatsira vamwe vasungwa varimo mujere variko kumaximum kwavari kusvika vabuda nokuti hatidi kuti ivo semudzidzisi kuvapo kwavo kushayiwe basa mujeri chero pavari vanoziva kuti isu tinofanira kudeliver education quality education saka chero vari mujeri hapana chinotadzisa quality education to be delivered to the people of Zimbabwe.
Munyori anoona nezvegender and social welfare musangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe muzvare Moblessing Nyambara vari parunare neStudio 7. Vashandi vehurumende vari pakati pekuramwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvichemo zvavo. Vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vehurumende vakatanga kuramwa mabasa nemusi wemuvhuro. Chimwe chezvunhu zvinodikanwa nevashandi pamwe chete nevarairidzi ndechekuti vabhadharwe mihoro yavo nemadhora ekuAmerica. Asi hurumende yeZimbabwe ingakwanisa here kubhadhara vashandi nemari yekunze? Taisa mubvunzo uyu kuna muzvinafundo Elliot Masocha.
Zimbabwe inenge isina mari yokukwanisa kubhadhara vashandi vaine mari yokunze nokuti inenge isina zvakawanda zvainotengesa kunze kuti ikwanise kuwana maus dollar iwayo saka kuti ikwanise kubhadhara vashandi vayo vose neus dollar inenge yambowanepi mari yacho iyoyo hurumende iyoyo nokuti tinofanira kuzviziva kaisu kuti hurumende inotowana mari kubvira kumabhizinesi inotowana mari kubvira kuvashandi vainotorera mitero inowana mari zvekare kubvira kuvashanyi kana kuti vamwe vanhu vaya vanondotenga mhiri kwamakungwa kana kuti kuna vana south uko vachiuya vachizochajwa macustoms duty aya pamabhodha ayaya zvinhu zvacho izvozvo hazvisi kuitika nenzira yakakwana vashandi mitero iri kutorwa nehurumende haikwani zvekare mitero iyi inenge ichitorwa mumaRTGS kunyanyanyanya saka kuti hurumende ikwanise kubhadhara vashandi vayo nama US dollars inofanira kutanga ya ena ndikati yadzvara mari iyo yaiwana mari yairi kuwana hurumende ndiyo imwe yacho yama US dollar inoshandiswa kutenga magetsi nezvimwe zvinoda kutengwa kunze uku kwete kuti ikwanise kuoresa vanhu ngatibudirane pachena ipapo vateereri kuti zvinotinetsei nokuti dhora rekuamerica hariprindwi muno muzimbabwe muno rinoprindiwa kuamerica zvekare kushandisa mari yeimwe nyika zvinoita kuti tive varanda venyika iyoyo nokuti inogona kuita zvainoda nemari yayo kukwatoti kuimanipulata kuya kuya kuti uno zvinhu zvitiomere saka panotinetsei ipapo vanhu vangangotadza kuwiraneni asi ndo chokwadi chandiri kutotaura ichocho.
Muchidimbu magara pasi makatarisana navamunangagwa navamuturi mwiwe chii chamungavaudza pamusoro penyaya iyi?
Chandingavaudza ndechokuti vanzwire vashandi vavo urombo nokuti kudonha kuri kuita mari yomuzimbabwe zvekare kukwira kuri kuita zvinhu kuri kuita kuti vashandi vehurumende kunyanya nyanya mari yavo isava nezvainotenga ngava vone nokukasira kuti vashandi vavo vanoita basa rakakura chaizvo chaizvo kubvira kumaticha kubvira kumanesi kubvira kunove muchiuto namapurisa vanoita basa rakakura zvikuru vazhinji vacho havasisina mari yokutoinda kubasa ikoko vamwe vacho kana vakaenda kubasa ikoko kana chokunozha chaicho havana saka ngavapaongorore ipapo kuti vaone kuti vakapedzisira rini kuwedzera vashandi vavo mari nomusoro kudonha kuri kuita mari yomuzimbabwe nokwira kuri kuita zvinhu kutodarika 100% yavaindiya vanoda kuwedzera vashandi izvo zvinhu zvakatokwira kutodarika 100% iyoyo saka zvinenge zvinoda kunatsokuongororwa navamutuli vanofanira kuzviongorora ipapo kuti ndivo vanoti vanoziva kaeconomic dzacho vashandi vehurumende vacho mari yavari kuora inokwana here mafizi kuzvikoro mafizi akatokwira ne100% kune zvimwe zvikoro vamwe vabereki vari kutonzi kana zuva rakati rikasvika chikafu chikoro hachisina boarding chivuya mutore vana venyu uku vashandi mari haisi kuwedzerwa saka zvakaomera vashandi vehurumende chaizvo sa
avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mangwana chikwata cheZimbabwe chemutambo weRugby chemaSables chiri kutarisirwa kutamba nechikwata cheNetherlands chinozivikanwawo nezita rekuti The Oranges. Mutambo uyu unogona kuva wekupedzisira mugadziriro yechikwata ichi kuti ikwanise kuenda kumitambo yeRugby Africa Cup kuFrance mwedzi unouya. Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Chikwata chemaSables chine murari wakawedzerwa pamberi pemutambo wamangwana neThe Oranges cheNetherlands uyo uchatambirwa kunhandara yeRugby Stadium muAmsterdam kwakare kuNetherlands. Mutambo uyu wave nemakore maviri wakamirirwa kutambwa sezvo wakambomiswa nekuda kwedenda reCovid-19 asi hakuna zuva risingasviki. Mangwana zvikwata izvi zvicharatidzana kuti mukuru ndiani. Zimbabwe iri kugadzirira kuenda kumitambo yeRugby Africa Cup 2022 uko ichanovhura mitambo iyi nekutamba neIvory Coast mumakota finals kunhandara yeStadae Mouri David kuAntian Province musi wa2 Chikunguru. Hilton mudariki captain wechikwata chemaSables anoti vakagadzirira kuenda kumutambo wamangwana vaine tarisiro yekukunda.
Yeah, the preparations have been very good for Saturday's game. Obviously these preparations started
Gadziriro yedu yafamba zvakanaka. Takaumirira mutambo wamangwana nekuti ndiko kwekutanga kutamba nenyika yeNetherlands. Tave nemazuva tichiita gadziriro munhandare dzekuno saka tatojaira. Vamwe vatambi vagara vanotambira zvikwata zviri kuno saka handione tichiita dambudziko mangwana.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vanoti vane mufaro mukuru kuti chikwata chemaSables chakagadzirira kusangana neNetherlands mangwana. Kumbira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muEurope zvibudewo neuwandu kuzotsigira chikwata.
Isu seZimbabwe Rugby Union tine mufaro chaizvo kuti timu yedu yemaSables iri kuenda kuEurope, yasvika kuEurope kwavari kutrena vachizotamba neNetherlands vachigadzirira mutambo weRugby Africa uri kutambirwa kuFrance. Saka timu inohwina kuFrance ndo ichaenda kunorepresenta Africa ku World Rugby muna 2023. And ndo kwatiri kukurudzira kuti masupporters vese vari munharaunda yeParis nemuEurope kuti muuye muzosupporta timu yenyu, timu yemaSables.
Murairidzi wechikwata cheOld Harareans Rugby Club vaDerek Chiwara vanoti vanoshuvira maSables rombo rakanaka uye vari kuona zviri kuitwa nevakomana dai varamba vakadaro kusvika kuWorld Cup. Hilton apedzisa nekuvimbisa mhuri yeZimbabwe kuti chikwata chavo chichatamba nesimba kuti vaunze mufaro munyika. Atenda vatsigiri vese veZimbabwe Rugby nerutsigiro rwavo kusvika pari zvino. Zimbabwe yakatora mukombe weRugby Africa Cup mugore ra2012 ikasvika kumafinals mugore ra2013, 2014 uye 2015. Zimbabwe inoverengwa pazvikwata zvina muAfrica zvakapinda mumitambo yeRugby World Cup kusanganisira South Africa, Ivory Coast neNamibia. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Na kungoti zanuka haifungi zana ina moyo moyo wayo kwakangofanana na baba vacho vamunangagwa vaneropa mwako vanotuma mapurisa kuti ndaya munorova mamunhu shungurudza manesi namadokta paparenyato paparenyato pane varwere varipo vamwe vari kutofa mototandadza saka zvavarova kudai vacharapwana nevarwere vesa dzanguva ndufu dzogadzoga paparenyato kwako angova makofini chete paparenyato kwako. Hakuchina kana nesi kana umwe chete chero ane mwoyo wakanaka unenge wei akutozvisiya because hazvibatsiri kuti ari kuchema akuti ndiri kudawo mari pamusoro pokuchema ari kuya koshungurudzwa futi nemapurisa kana nemuwo mapurisa imbondudzai mapurisa imu seiko muchitumwa zvinhu zvisizvo mapurisa imu seiko muchitumwa zvinhu zvakashata mapurisa imu samunoziva kuti mapurisa imimi mese mapurisa imimi hamuna kana hanzvadzi kana sisi kana mai guru nesi kana dokta hauna. Saka waenda here paparenyato uchinoshungurudza mukadzi wako ipapo paparenyato ipapo mapurisa seiko muchida kushandiswa nezanu pf kandimi mapurisa imini hamusimba civil servants here mapurisa imini seiko musingarambiwo zvinhu zvamunoona kuti zvazviitizvi kana muchitumwa naiye matanga wacho yeyu kana ponyata achikutuma izvozvo ngauyeye ponyata mudzoti iweinda unorova vanhu ivavo because shungurudza kwamuri kuita mwari vari kukuonai mapurisa chivi hachindi kuna ponyata hachindi kuna matanga chinouye kwauriwe.
Kana uchida kuona iwe hama yangu wakwasiya bhuwa iwe munin'ina iwe kuti zvaunotaura ndo anonzi maroto echembere kurota ichiyamwa kuti hanzi nyika inovakwa navene vayo hurumende ichida namachina kuzoluta maresources enyika vana vako havasi kuenda kuchikoro muzvipatara hamuna mishonga mari dziri kutorwa dzichishandisiwa kumadhipatimendi asiriwo iwo unogara kwasiya bhuwa rodhi yekubva kwasiya bhuwa inoenda gokwe uri kuiona kuti yakadini yai hurumende iripo ine chokuita nazvo orait chivakaika nyika yachona tivone iko zvino nyika yava makomba makomba ndozvayakasiyiwa here yakaita naSmith saka mazitateguru edu achinogwa hondo kuti nyika inzi yawana rusununguko yaigwirwa kunzi iurawe sezvayaitwa here izvi hondo yakarwirwa kuti machina auya azofumira muzimbabwe vana vezimbabwe vachinhonga svosve nomuromo hai iwe kana une zvaunodya kuzanupf idya wakanyarara zivai zvokutaura.
Ndatenda zvikuru kustudio 7 tinoramba takamutsigira hii zvakare mechitipawo news dziri kuitika muzimbabwe nemusouth africa sezvo tapinda pakaoma pakudhura pezvinhu nokudii tichinetseka tiri muno tichitsvakawo mafuro manyoro ticharamba takamuteererai ndichipawo nevamwe vari kuda news dzekustudio 7 tichinzwa zviri kuitika munyika yekwedu.
Charangu ndinonzi baba tatenta ndiri kwachirumhanzu. Nyaya yangu iri pakuvhota. Tinokumbirisa hama dzedu dzose dziri kudiaspora kunyanyisisa vari pasouth africa padhuze apa please tibatsirei muye murejiste kuvhota mukozouya zvakare muchivhota nesu gore rinouya 2023 ndiyo nzira chete inoita kuti nyika yedu inake. Tinozviziva kuti kutiza kwenyu muno muchienda ikoko vamwe kutiza zvematongerwo enyika vamwe kutiza nhamo iri muno munyika nhamo iyi inopera chete nokuvhota. Munofunga kuti imi neuwandu hwenyu hwamuinawo pasouth africa ipapo mukauya mukavhota mese munofunga hurumende ingakwanisa kuriga here zvokwadi munofunga kuti ikakwanisa kuriga here uyai tivhote tibvise hurumende yadai kutishungurudza kugara kwedu muno hazvive kuti zvakatinakira asi hatinawo kwokuenda zvokwadi ndapota.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vadoma muzvare Pamela Tremont kuti vave mumiriri weAmerica muZimbabwe. Bepa naure Newsday rinoti va Brian Nichols ndivo vakapedzisira kuva mumiriri weAmerica muZimbabwe umo vakashanda kubva muna 2018 kusvika muna 2021. Baro rakabudiswa nemuzinda weWhite House muWashington DC rinoti muzvare Tremont vakashanda muzvigaro zvakasiyana siyana kusanganisa mumuzinda weAmerica kuKiev muUkraine. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakudzidzana kwayo neChina.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanoti nyika yavo icharamba yakaisa ziso rayo panyika yeChina yavanoti inogona kukonzera kusagadzikana kwenyika dzepasi rino mune ramangwana. Pasi pemutungamiri wenyika yeChina vaZhi, bato riri kutonga munyika iyi reChinese Communist Party rinonzi neAmerica riri kuenderera mberi nekumbunyikidza kodzero dzevanhu munyika iyi uye kutorawo matanho anokonzera kusagadzikana kunze. America inoti haingavimbe kuti China ichachinja maitiro ayo zvapakuti hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vabude nechisungo chekuita zvinhu zvitatu zvinova kusimudzira nyaya dzezveupfumi, kuumba gwara itsva uye kukwikwidzana neChina zvakasimba. America inoti iri kuita izvi nekuvandudza mashandiro emaindustry nekuapa mari kuti akwanise kukwikwidzana zvakasimba nedzimwe nyika uye kuti arambe achisimukira. Danho rechipiri rinonzi rakanangana nekutsvaga nzira itsva dzekuti America ikwanise kuita mushandira pamwe nedzimwe nyika nemasangano ekunze. VaBlinken vanoti kumwe kubatana uku kunounzwawo nemushandira pamwe mukurwira kodzero dzevanhu pasi rose. Vanoenderera mberi vachiti America inobatana nevamwe pasi rose vari kushora kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu vari mudunhu reXinjiang muChina. VaBlinken vatiwo nyika yavo inomira nevari kutyorerwa kodzero dzavo muTibet, ukumo China iri kupomerwa mhosva yekushungurudza vanhu ava nekuvarambidza kutevedzera tsika dzavo. China inonzi iri kudzika mitemo yekudzvinyirira vanhu ava ichiti inoda kuunza kubatana munyika uye kuti pasave nekusagadzikana. Danho rechitatu rinonzi riri kutorwa neAmerica kusimudzira mabasa ayo munyaya dzemabhizimisi neumhizha neumhetura kuti China isakwanise kukwikwidzana nayo. VaBlinken vanoti China iri kutora mukana wekudyidzana kuripo kuti isore. Vanoti China iri kusora zvinhu zvakaita seumhizha uye zvechiuto. VaBlinken vatiwo pachaburitswa zvimwe zvine chekuita neumhizha neumhetura munguva inotevera, America nenyika dzainodyidzana nayo dzichatora matanho akasimba ekuona kuti hazvizoite nyore kuti China isore. Panyaya yeTaiwan, VaBlinken vati vanoramba vachitsigira chisungo cheChina imwe chete kana kuti One China Policy chiripo iko zvino, vachiti vanoda kuti kudyidzana kweChina neTaiwan kuripo iko zvino kuremekedzwe. Vati havatsigire kuti Taiwan inzi nyika yakasununguka kana kutiwo ipambwe neChina, vachiti makakatanwa anofanira kupedzwa nenhaurirano. VaBlinken vati vachakwikwidzana neChina zvakasimba uye vaine chivimbo chekukunda, vachitiwo kana zvakakodzera vachashandawo neChina. Vati hapana chikonzero chekuti nyika mbiri idzi dzitadze kudyidzana dzobatana mukusimudzira magariro evanhu nekuvapa remangwana rakajeka pasi rose. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka vateereri.